thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Muzenko Sibidimoyo, SRC President. Would love to thank you all.
Tinotenda vese vamira nesu pakurakidzira kwatasvera kuchiita asi mari yanga yakwidzwa yakodzikiswa.
I'm gonna